manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndachona sechitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo chiri kubatanidza nyika inei nevanhu vese vane chekuita nenyika inei kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inei izvo ratafarira chaizvo.
Mambo Charles VI vanogadzwa samambo weBritain zvimwe zvizvara zveBritain zvichiratidzira zvichiramba utongi hwavo. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Mutambi wetsiwa nemukurumbira munyika Charles Manyuchi oronga kusiya mutambo uyu zvachose. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastellaga Premier Soccer League. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mambo Charles VI vagadzwa nhasi samambo weBritain pamabiko aitirwa kuWestminster Abbey muguta guru reBritain reLondon. Kugadzwa kwamambo Charles VI ndeke kutanga makore makumi manomwe urongwa uhu uchitungamirwa nekereke Anglican Church. Zviuru zvevanhu vanga vakapfeka zvitsvuku zvichena nezveblue vazara mumigwagwa yeLondon vachiratidzira kutsigira kwavo urongwa uhu vachipemberera apo mambo Charles nemudzimai wavo mambokadzi Camilla vanga vachienda kunzvimbo yemabiko aya. Asi havasi vanhu vose vafara nemabiko emhando yepamusoro-soro aya. Zvimwe zvizvarwa zveBritain zvikuru zvechidiki zvinonzi zviri kugunun'una kuti umambo hwagarisa zvekuti hwadarika nguva yahwo nekukosha kwahwo. Vanhu vanga vachiratidzira vaungana muTrafalgar Square vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana vakapfeka nhumbi dzeruvara rweyellow kuti vanyatsoonekwa dzanga dzakanyorwa kuti Not My King zvichireva kuti vari kuti havasi mambo vavo. Kune vamwewo vanonzi vari kuti chiitiko ichi chinodzora ndangariro dzekupambwa kwakanga kwakaitwa nyika dzakawanda neBritain kunyanga hazvo vamwe vari kutambira kugadzwa uku vachiti kunosimbaradza ukama pakati peBritain nedzimwe nyika dzayainge yakapamba. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndemumwe vatungamiri wedzimwe nyika vakakokwa kumabiko aya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vakamirirwa nemudzimai wavo amai Jill Biden. Kuendawo kwavamunangagwa kuBritain kuri kushoropodzwawo nevamwe vari kuti vaisafanirwa kukokwa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vamunangagwa vanga vachitarisirwa kuzosangana nezvisora zveZimbabwe zviri muBritain asi vanonzi havana kuzobudirira kuveko kunyanga hazvo vanhu vaungana vachivatarisira. Hatina kukwanisa kunzwa zvikonzero zvaita kuti vamunangagwa vakundikane kusangana nevana veZimbabwe ava. Mukuziya nezvekugadzwa kwamambo Charles VI tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain Dr. William Guri ava vanga vachiteerawo chiitiko ichi.
Ndachona sechiitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo chiri kubatanidza nyika inei nevanhu vese vane chekuita nenyika inei kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inei izvo ratafarira chaizvo. Musi wemanje takapuwa zuva rekuti atiende kubasa kutsiridza nekuti zvaitika musi wesatadhi ibank holiday saka maonero angu inii ndaona chiri chinhu chakanaka chaizvo.
Tiri kuona kuti mambo vagadzwa kuburikidza nechechi yeAnglican zvakakosha zvakadii zvekuti vange vachigadzwa neAnglican tichiona kuti uhutongi hweumambo.
Ndomunga kupa nhoroondo yemaumbirwo akaitwa nyika ino yeBritain kuti ive nyika yazvairi cheche Anglican ine zvakawanda chaizvo zvakakosha zvainopa kunyika ino iyi nekuti anenge ari mambo weBritain ndiye anonzi musoro wekirike rechiAnglican kana achinzi musoro wekirike zvinoreva kuti je musoro unoonekwa pano pasi waMwari asingaonekwi saka chinzvimbo pachitendero parunamato rwaro rechiAnglican chinzvimbo chakadzama chaizvo changa chakabatwa namai vaCharles semutungamiriri wecheche Anglican chatorawo iye Charles sekuti panenge pachitotarisirwa chaizvo kuti semunhu anonzi iye anouya muzita ramambo anenge achitarisirwa kunge ainewo nyasha ruenzaniso rudo kutonga kwakanaka kunongoenderana nekutonga kunofumidzirwa ndiMwari ndokwaangadai achiita saka ndinoona kuti Charles kugadzwa kwaaita mucheche yake Anglican zvinomupa mutoro ndinofunga mutoro waakagadzirira iye kutakura
kune vamwewo vari kuti chiitiko ichi chinovarangaridza kana kuvayeuchidza ushati kana uipi hweBritain kunyika dzayakanga yakapamba tingaona here iwo mambo Charles vechitatu vachigadzirisa ukama nenyika idzodzo zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachivatambira
ichokwadi kuti pese patinofunga nezveroyal family imba yekutonga yamambo Charles tinokurumidza kubva tarangarira kuti kutongwa kwese kwaitwa dzimwe nyika dzepasi pose neBritain kwaiburikidza nekubvumidzwa kwaitwa nemba huru asi zviri kwaari iye Charles kuti anoda kufambidzana zvakaita sei nenyika dzakambotongwa nemba yake kana dzichiri kutongwa kana muchida yeunyatsotaura nemba yeumambo hwekuBritain
ko avo vari kuti umambo hweBritain hwagarisa kana kuti umambo uhwu hauchisina basa ishoko ripi ramungataurawo pamusoro pavo
ndingangoti hangu inini semunhu waanogara munomu ndinoshamisika chaizvo nekushayira hanya kwandiona kuchiitwa nevanhu vemunoumu vachinji vanoti aisu hatichadi mambo asi vanokanganwa kuti kuva zvavari muupenyu hwavo kana iyo mari yanoti yematax payers yavanoti yaparadzirwe yakawanda tichitenderera mambo kuti itovepo kuburikidza nekumiramira neuchenjero hwaiitwa nevanhu vemba iyoyi kuti vakwanise kuunganidza upfumi hwakawanda hwepasi pano munyika ino yeBritain saka chinhu chokuti zvakaitika makare kare takuda kutarisa kuti tinofambira mberi sei ndinoona kufambidzana nekutaurana zvakanaka nemba iyi chiri chinhu chinogona kutipa budiriro nekuendera mberi muupenyu
vanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri muBritain Dr. William Guri vari parunhare nestudio 7 vari kwakare kuBritain vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda nonorai jena anotipa nyaya inotevera
varimi ava vanoti kunonoka kubvisa zvirimwa zvakaita sechibage muminda kana chaoma kuri kukonzerwa nekushaya mari yekubhadhara vanokohwa uye vanoti kunonoka kukohwa uku kuri kukwezva mbavha idzo dzave kuba chibage chavo uye kunonokawo kuri kuita kuti chibage chavo chidyiwe nembeva pamwe nemuchenje varimi vanenge vakaisa zvirimwa mundimo huru vaine mhuri shoma vanoti vari kuita dambudziko rekuti vanotora nguva yakakura kupedza kukohwa zvirimwa zvavo zvose imwe mhuri iri kushingaira kupedza kukohwa ndeyekwachivende kumakonde mudunhu remashonaland west vaalex chivende vanoti vanoona vachirasikirwa nechibage chavo chingangosvika zvikamu gumi nechidimu kubva muzana kana kuti 15%
ini ndaifururwa kuzasuu saka ndaakuti ndikatema chibage ndachibisa ndaona kuti ndikatema chibage chikaramba chiriko chinongoramba chichita chichifururwa chichitorwa asi vanhu vachanzani handiani kubirwa ndakabirwa chibage uko kuseru vaingomenya mumunda vachimenya asi vanhu vachanzana kuvawana
izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekubhanget varimi jekusema muriwo vanoti mabhanga anovapa mari dzezvikwanisiro anofanirwa kuvapawo nemari dzekukohwesa kwete kungopa varimi vemumapurazi makuru chete kana kuti maA1 farmers
saka vaizvipiwa kuchigizi rinoenderana nezvavakatora kuitira pakunokohwa paibai kana wanga usinawo hapana chaunopiwa uri rino handisi kuziva kuti nekomandi iyi zvainga iri zvakamira sei asi hanya yekuti munhu haana kohwa achiti hanzi hatina mari yekukohwesa aiwa munhu anenge achiita zvokuti ama chamwari akarima ndiwega munhu aifanira kukubvisa zvinhu zvake munda atore mari yake atambochenge nekuti hurumende kuda sei apa
mambo katiza gombo vekwazvimba vanoti nguva yakare vanhu vaiyamurana mabasa emuminda kubirikidza nekuita nhimbe
Saka urikuona kuti moyo wakudhara nemoyo waizvino vanhu vasiyana. Munhu iye aitorimirwa kana 6 hectares dzose kupera kuti ajarirwa. Handei pakunokuwa zvekare. Kudhara taiita mubatanidzwa wekuti mumaraini taitoziva kuti chibage chanhingi ndochaibva. Tenda tonotanga kubvisa chibage ichocho toisa mumba. Zvino mazuvano nokuvengana mumwe nemumwe akuita zvake ega pamba pake.
Imbero yamurorwa ipiwa munhu nevavakidzani vake munzvimbo maagere achibatsirwa kukohwa kana kupura zviyo mungane zvimwe zvirimwa zvinenge zvamukunda ari ega nemhuri. Munhu aidika doro remahuwe uye kupa vanhu ava zvekudya apo vanenge vachishanda. Mambo Katiza Gombo vanoti mazuva ano yangove njake njake izvo zviri kusiya dzimwe mhuri dzichirasikirwa nezvadzinenge dzarima.
Kudhara chokwadi chokwadi zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka nenyaya yekuti kwakuine rudo kupfuura izvozvo. Vanhu havachabatana kana iwo mazunda amambaya. Kudhara aibatira zvikuru kuti kana akaitwa muraini chero kukanzi kune nzara simamba anenge aine dura rake muraini make nemhuri yake vanenge vachitorarama vachidya. Zvinova zviri kuvavarirwa naprezidendi vedu kuti zviitwe izvozvo. Chinyakana chose ichochi chauri kuvajenai.
Mukuru weremesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti dambudziko rekurasikirwa nezvirimwa zvichiri muminda idambudziko rinonetsa varimi vadiki makore ose. VaZakaria vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mari dzekukohwesa nevanovapa zvikwanisiro zvekurimisa. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nebazi rezvekurima Dr. Mavis Kashira Ruware vanoti varimi vanofanirwa kuchengetedza gohwo ravo kuburikidza nekukurumidza kukohwa kuitira kuti zvirimwa zvavo zvisapiswe nezuva zvakanyanya kana kudyiwa nemombe sezvo vamwe vanhu vasingatevedzere mutemo wekuchengetedza mombe nguva ino.
Saka ngatichengetedzei zvirimwa zvedu, ngatichengetedzei gohwo redu nekukasika kuita sei kubvisa zvirimwa muminda. Vamwewo vachange vakutsvaga nyama, vakutsvaga usavi. Tiri kungoona zvimoto zvichingotungaidzika mumasango umu. Saka moto iyoyo inozogona kubatanidzira nei nezvirimwa zvedu kana zvichiri muminda. Saka ngatiitei isa izvozvo, tibatsiridzane kuchengetedza gohwo redu, tisashayiwe mari kana kuti zvisaruze value pamaketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti pane huwandu hwenyaya dzekubiwa kwezvirimwa muminda asi vanoti vanga vasati vave nehuwandu hwacho. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vakohwe zvakanaka vachipisa mashanga nezvimwe senzira yekuuraya tumbuyu tunokonzera zvirwere kuti zvisapinde mune mumwe mwaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSaudi Arabia vanoti nhumwa dzematiri ari kurwisana muSudan dziri kutanga hurukuro dzekutsvaga nzira dzinounza chibvumirano chekumisa hondo. Kusvika kwenhumwa idzi muguta reJeddah muSaudi Arabia kwatsinirwa nevanoruzivo nezvenyaya iyi muAmerica neSaudi Arabia. Vakuru muhurumende yeSudan vaudza Associated Press kuti nhaurirano idzi dziri kutungamirwa neSaudi Arabia neAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Kureya avo vanozikanwa nezita rekuti Gonyeti vanoita ivo mabasa emitambo uyezve vachive mutori wenhau wechidzimai.
tiri kutaura navo apo pasi rose nenyika vachangobva kuremekedza zuva revatori venhau. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai.
Mumabasa medu tinoshanda tirumu mune zvemitambo, madrama zvatinoita kana kuti zvekutora nhau zvatinoita, tinosangana nematambudziko akawandisisa ende akawanda zvakapfuririza. Tumuenzaniso kubasa kwedu isu kumitambo kwatinoita, unosangana nezvakawanda.
Tipeiwo muenzaniso wekushungurudzwa kwamakasangana nako apo manga muri kuita mabasa enyu.
Unogona kutonzi muri rushoropodza hurumende, muri webato rinopikisa. Of which munenge muchingo itawo kana kuti kuactawo zvinhu zvatiri kurarama tiri muupenyu hwatiri kurarama tiri semadzimai. Tisu tinoziya zvakawanda zvatinoshuwira kuti zvinge zvichigadziriswa. Zvangofanira kuti madzimai ndo anomukira achienda kunomira makiyu kuzvibhorani. Madzimai ndo anomukira achibikira vanhu kusina magetsi. Madzimai ndo anofamba mitunhu yakareba kunotsvagana nemvura. Ndo anofamba zvekare mitunhu yakareba like vemamisha vemaruwa. Anofamba mitunhu yakareba kuenda kuzvipatara. Saka isusu pamitambo yedu tinobuditsa zvinhu seizvozvi kuti aiwa zvakadai ngazvigadziriswe, pakadai ngapagadziriswe. So zvinova ndizvo zvinova zvatiita kuti tinzi tiri vapanduki, kana kuti muchirungu tinonzi tiri ma enemies of the state. Ufichi kwete isisinge tichingo ekta zvinhu zvatiri kurarama zuva nezuva kuti hakuna magetsi, haizi sikreti, hakuzi kunyepa, hakuizi politics. Magetsi hakuno zvechokwadi, tikuta ma 18 hours load shedding, kuti hakuna mvura chokwadi, hakuzi kunyepa, kuita nguva yakareba tisina mvura unomukira unoenda kumatiwu muzvibhorani. So ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo kuti makaekta makabudisa zvinhu saizvozvo mobva manzi muri vapanduki.
Mungati muri kutambirwa zvakanaka here nehurumende nemamwewo mapazi apo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai?
Mukutorwa kwenhau, mukutora kwenhau, recently vamwe vangu vandinoshanda navo vakaenda kuepwet kwaipiwa magrant didhuku, vakatorambidzwa vakanzi patone clear instruction yekuti bus stop TV hatisi kutoda kuiona. Saka zvimwe zvinhu zvekuti munodzingwa, munotukwa, munotretenwa. Saka zvinhu zvinonetsa, zvinhu zvinotyisa pakuti munosangana nezvinhu zvakawanda wanda mukutora nhau imomo, mukuti munoti vanhu vandopiwa clear instruction kuti aiwa ava hatitoda kuvaona, ngavabve pano vatore nhau. Mount Darwin same thing, vanhu vakange votoda vakanga vatoda kutorohwa kunzi dzimai nyuzi dzenyu dzamatora idzodzo. Of which munhu vanhu munenge mune accreditation, munenge makaaccreditatwa kufanana nevamwewo majournalist ari kubvumidzwa kupinda. Bati zvinhu zvinongonetsawo.
Shuwiro yenyu ndeyeyi pakuita mabasa enyu emitambo uyezve nekutora nhau?
Chinoita kuti tirambe tichienderera mberi inhaye yekuti tinenge tichitarisirawo rakanaka remangwana revana vedu, revazukuru vedu, reduwo infact tiutarisirewo zvakanaka kuti zvingova zvichibudawochi muZimbabwe. Tenditarisirawo tichakataurawo kuti hakuna magetsi, pamwe pogadziriswawo magetsi omboita chiuya. Tenditarisirawo takati marodhi edu ashata, maaccident ari kuwanda, zvinhu zvogadziriswawo zvichichinaka. Saka ndo zvinoita kuti tirambe tichienderera mberi nebasa ratinenge tichiita kuti pamwe pachavawo nekugadziriswa kwezvinhu kuti zvinake, zvibve pastate hazviri, zvinake, zviitwewo zvichigadziriswa. So ndo zvinotiita kuti tirambe tichienderera mberi. Ndo chishuwo changu sekuti aiwa zvinhu ngazvigadziriswe, zvinhu zvingonakawo, hazvina basa kuti zvagadziriswa nani, nebato ripi, kana kuti zvakamira sei. Kungochemera kuti zvinhu zvakanaka zvingotowo muZimbabwe, zvinhu zvitinakiriwo tese, especially semadzimai tirerukirwe mumabasa umu. Tirerukirwewo, kwete kuti mudzimai anomuka unomira kiu wodzoka, woda kubatidzana nemoto kutsvaga uni utabatidze moto wodii, ndiye aida kuzomhanya nemwana kukliniki nanodi. So we need kuti zvinhu zvingostabilisa, zvingonakira munhu wese, kwete kuti zvinonakira rimwe divi, rimwe divi richipirwa nenazvo. Ndo zvinongoita kuti tirambe tichipusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nasi tine hurukuru nenyanzi yezo utano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga pamusoro pedano rakaziviswa nezuro ne World Health Organization rekuti denda reCOVID-19 harichada muonera pamwe wenyika dzepasi rose pakurwisana naro.
Magadi vakantimire chanenga taura ndechekuti icho World Health Organization yati iyo dambudziko reCOVID-19 harichasiri global public health emergency. Zvinoreva izvo kuti sungano yanga iripo kubva declaration yaitwa yekuti nyika dzese pasi rese dziite mamwe mamezures ekuti denda risapararira uye kuti vanhu vakurumidze kuwana mishonga nema testing capacity zvese izvozvozvo zvanzi zvakubviswa.
Saka tingati here vatora danho iri nekuti vaona kuti denda reCOVID-19 rapera?
Hazireve izvo kuti dambudziko kana kuti denda reCOVID-19 rapera, kwete, richiripo asizve rava pekuti nyika nenyika dzakukwanisa idzo kugadzirisa dambudziko iri reCOVID-19 zvisingade ma extra ordinary measures anga akaiswa for the last 3 years. Zvaita izvo kuti nyika dzikurumidze kubatsirana kuti dambudziko iri riderere. Izvi zviri kukonzerwa nekuti chirwere cheCOVID-19 hachanyanye kupararira sezvachange chiri kuita for the last year. Manumbers iwo eCOVID-19 ari kuderera pasi rese uye vanhu vari kushaya nechirwere ichi vari kudererazve. Zvinova izvo zvinhu zvinofadza. Tava nemamezures ekuti tidzivirire chirwere cheCOVID-19 uye zvemishonga inokwanisa kubatsira.
Asi munoona here nyika nenyika dzichikwanisa kurwisa denda iri pasina kubatsirwa nemasangano akaita sana United Nations World Health Organization nenyika dzakabudirira idzi?
Hongu vakandimire ndinoona sekuti nyika nenyika dzakukwanisa kudzivirira nekurapa denda reCOVID-19 zvichienderera nawo nekuti health system yemunyika idzi yakamira sei. Nyika hadzina kusikwa dzakaenzana. Kune dzimwe nyika wose kuno kuAmerica matools ekudzivirira COVID-19 nekurapa akati wandei tichikombeya nedzimwe nyika sana Zimbabwe dzekuti panenge pasina capacity yakakwana. Asi pakuona kwandinoita ndekwekuti nyika dzese zvadzo dzinokwanisa kunge dzichiita kuti denda iri risaramba richipararira munyika idzodzo zvichibva nekuti zvakamira papi. Chinopa hope kumunhu wese ndechekuti kunyika dzakaita sana Zimbabwe chirwere ichi hachina kutora upenyu hwakawanda uyezve vakati wandei vabayiwa nhomba. Saka tinotarisira kuti nyika dzikwanise kumaneja dzisinga needed this public health emergency declaration.
Chii chaonekwa ne World Health Organization chasvika kuti iti COVID-19 global health emergency yapera?
Vakandimire chanenga taura ndechekuti vari kutarisa ivo kuti denda richiri kuramba richipararira zvakanyanya here zvatingati zviri out of control. Neinformation iripo ndizvopi zvichiri kuitika. Manumbers evanhu vari kubata COVID-19 atidererei pasi rese. Hazvireve izvo kuti hakuite maoutbreaks here and there. Asi maoutbreaks aya anokwanisa kukontrolewa at the local level. For the past 3 years pasi rese ranga richiita chibata-bata nenyaya yekuti denda reCOVID-19 rive under control. Saka tadzidza zvakawanda zvaakukwanisa kuti padanho ratava iye zvino nyika nenyika ione kuti yakamira papi in terms of manumbers nespread inenge iri kuitika. Sezvatiri kutarisira kuti winda iri kuuya muZimbabwe manumbers achati kwirei nenyaya yekuti kana kuchitonhorawo and the like maviral illnesses anowanda. Saka vekuZimbabwe vanenge vachitoona kuti voita zvipi kuti dambudziko iri risaramba richipararira. Asi zvangofananawo nezvimwe zvirwere zvatagara chirapa zvakaita sana flu kana influenza zvokuti vanokwanisa kupararira asi upenyu hwevanhu hunenge huchienderera mberi nokuti dambudziko iri harisina kunyanya kukura semakore matatu adarika. Saka tinotarisira kuti nyika dzicharamba dzichiita kuti denda iridzikire.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare muNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. muna uzemi tambo. Mutungamiri we World Boxing Federation wa Howard Goldberg, vachange vari muZimbabwe musi 27 Chivabvu kumabiko ekupemberera kusiya tsiva kwemutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi. Michael Kariati anotipanya iye.
Goldberg vanoti vakaona zvakakodzera kuti vave pamabiko aya. Vatarisa zvakaitwa naManyuchi uyo akasarudzwa semutambi weWBF akarura kudarika vese muna 2022 weWBF Boxer of the Year.
And I look forward to watching him in his final fight on May 27th.
Ndichange ndiripo pamutambo wake wekugumisira musi wa 27 Chivabvu. Kunove mutambo mukuru apo acharegedza zvetsiva.
Vanoti vari kuronga kupa mutambi uyu ruremekedzo rwemiriri wesangano iri. Vaine chivimbo kuti nekufamba kwenguva achapinda pavatungamiri vesangano rinotungamira tsiva iri.
I look forward to Charles Manyuchi joining the World Boxing Federation after his fights.
Tichamupa ruremekedzo rwemumiriri weWBF. Tine chivimbo kuti rimwe zuva achave mumwe wevatungamiriri WBF.
Manyuchi ari kuregedza tsiva zvachose musi uyu sekutaura kwevanoronga mitambo yake muzvare Monica Cheru.
Ave kuritaya at 23 years. Akunzwa kuti ndokunga asvika pekuti achisindowo vadiki vari kuuya. Akunzwa kuti pake akagwasa.
Vanoti musi uyu Manyuchi ari kurwana Sherif Kasongo wekuDRC, asi havasi kurwira bhande rake reWBF, asi vari kuedzana masimba.
Mutambo wake wekupedzisira weruonekedzano uchaitwa musi wa 28 May, uchatambirwa muno muZimbabwe achitamba naSherif Kasongo wekuDRC.
Asi Manyuchi haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatambi munyaya dzemibayiro apo vanokunda vatamba nevekune dzimwe nyika. Mutambi uyu anoti zviri kuitwa munyika munyaya dzemibayiro yevatambi zvinomanikidza vamwe vavo kutengesa mitambo, nekuti vanoona kuti zvavanowana mukutengesa mitambo zviri nani pane zvavari kuwana kumba. Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru raparira pasi rese nemhaka yokwedzereka kwekubhedzwa kwemitambo. Mugore ra2012 vamwe vatambi vemaWarriors eZimbabwe vakambomiswa basa vaonekwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya kuAsia. Manyuchi anoti Zimbabwe inofarira kugadzirisa zvakasimba nyaya dzekuchengeta vatambi vayo kana kuti vanotora nzira isiriyo.
Pane kuhwina kwekuzvitisa kuziva kuti kiva kwokuzvitisa vanhu vanavariko nhandare vanogona kungotengesa nekuda kwokuti mumba hamuri kundipa zvikafu munotengesa.
Manyuchi ari kukurudzirawo vanovimbisa vatambi mari kuti vave vakavimbikawo kwete kunyangarika kana kuzotiza mutambi akunda mumutambo wake. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eleta Nengomasa vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi nezvikwata zvemuno. Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa naachiwandire uyo ane resirivha riri reWBC zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Yada 0, Capes United 1, FC Platinum 2, Manika Diamonds 3, Chicken Inn 2, Erendals 1, Green Fuel 0, ZPC Kariba 0. Sezvungu yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Zvizvarwa zveBritain zvinoratidzira pakugadzwa kwamambo Charles III. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negohwo ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira samba mbosha zitu mirei ku studio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemi rindiri mu Washington DC ndikusema na Francis Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngicacelela ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo ngomhlaka 6 ngeNkwezi 2023 ngupracticus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
kube lilanga elihle noma nje izulu abantu ade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthwa izulu kutsho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezicele emgoqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu kuba lukhetho olungeladlame, ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi ukungena ezikhundleni.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni weMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngekhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili lomongameli. Kuthi-ke uhlelo abaculi bethu namhlanje lomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo owaziwa njalo ngegapha lokuthi Donkey Mpire. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bebegcwele emgoqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe iNdlovukazi uQueen Camilla esikolweni sobukhosi eBuckingham Palace. Inkosi ibikhatshwe umdeni ogoqela indodana yakhe elizibulo uPrince William, umkakhe uPrincess Kate labazukulu. Abafowabo bakaCharles uPrincess Anne loPrince Edward labo bebekhona. Indodana yakhe encane uPrince Harry ubikwa ebengekho kubalcony eBuckingham Palace lanxa ubekhona uyise egcotshwa enkonzweni. Inkokheli yamazwe omhlaba layo ibikhona ikhoqela umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, umongameli Joe Biden waseMelika labanye. Lanxa izulu belisina abantu bebebaningi abakade bephume ukuzobona imicimbicimbi ebisenziwa zindizamtshina zebutho ele the Red Arrows lele Royal Air Force Robotic Team zindiza phezu kweBuckingham Palace, kwaba leparade yabebutho laphansi. Abakade bengabanye ababukele lokhu kusenzakala bathi bekuhle ngempela. Omunye wabo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBrithani, unkosikazi Sehlule Gumbo Wilkinson ongusomabhizimusi esixoxelayo ecingweni echasisa akubonileyo.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantu ade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthwa izulu kutsho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo, kube lokunye like okutshintshiweyo okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air conditioner le nobutofotofo, but ngathi kodwa yena liyana endala i-original eyakudala-dala sibili ibikhona yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni. Bekumnandi ngifuna ukukhulu ngendaba yemonarchy.
Kodwa-ke lowu-ke uPrince Harry obuye ngelalamkakhe.
According to ama-report ukuthi kulomntwana ole-birthday. So ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa ebesebuyela ku-birthday yomntwana. Singers phela anthi ama-family dynamics kuba le thina esikuzuleyo ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i-birthday. Sase kuthiwa hayi wena baba gijima uye khona ngale. But ngase ngikubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi bikhona phambili sibili ku-first row. Bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona amarose amabili amathathu ngemuva. Ayingagqokanga izinto zesikhosini. Bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lo William nabantu bakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangathi uHeru bengekho.
Kodwa bona abantu beBritain kumbe abe-United Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III.
Indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable. Bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi leyi iphele. Kube khona abayithandayo. Kube khona abanye nje abangelandaba ukuthi hawu inkosi yabo ikhona thina singenaphi. Kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe ivele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanje manje ezabo president labo prime minister.
Ukwamukeleka kuka Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kusese labanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela uPrincess Diana afa ngayo.
Akukho lulu ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngisho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi indaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithini namhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini ngukhwini nxa ukhona kuzame lokukhothamele.
Unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson ngusomabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilitane. Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni emathebeleleni South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili kanye lomongameli. Iningi lithi lesabela ukubana kungaqhamuka udlame kusiya kukhetho njengalokho okuvame kwenzakala njalo kwenzakala enyakenye kukhetho lwama-by elections eziqintini zemathobole insiza. U-Abeth Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba.
Lanxa ukhetho lusipha uZulu ithuba lokukhetha inkokheli afisa Zimbuse, izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okujiya uZulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi wevokola insiza uthi kwaba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni. Bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama. Omama bangabona ukuhlukunyezwa bayasheshela emuva. Kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo banjeni.
Umnumzana Kholeni Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luza kutwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho.
I-ZANU-PF funa ukuhlala embusweni ukuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa. Kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi. Definitely I soze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yokuthi abantu bakhampeni bekhululekile nde bayevota bekhululekile ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawuluza.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eGwanda.
Kuthula hayi angiboni kusenzakala ngoba nanko-ke bona kagesi lwabhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo benza konke kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hhayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kumele ubone ukuthi akula nto enhlenzakala kuwe yajaywa kumbe uyabanjwa nto uyabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eRhodes uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle abantu bazihloniphe abantu bahloniphane abantu bathandane bahlonipha amalungelo abantu okuthi ngilo lalo angazikhethela political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo Sudan siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uzulu lokwesaba ukuphatheka kunhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana labantu kumbe ubanxusela emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uwaridi ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF isoke ibuye futhi sihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini kodwa njalo kule themba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazanelisa ukuthi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omusha okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ngihlala ngisitsho nje elikwaziyo ukuthi sinamalunga ethu angaka njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona sabe sikwazi lolu sizanqoba njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcewe lo msekeli wakhe ukuthi batsho ukuthi khona abafuni dlakela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ukukhokhela ababufunayo. Akula ngenye indlela ukuthi nxa usebhokisini uzathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi atsho ilanga okuzavota ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sesifikileke isikhathi lapho esingena kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ezindlini. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla echasisa ngalolu daba.
Ngumama uphathisa jabalala ngikhokhela inhlanganiso ekuwumphimbo obulawayo progressive member association ngibe futhi lenhlanganiso yabantwana ngiye enye inhlanganiso ekhokhelwa engiyikhokhelayo eyabomama ekhangele ngamalungelo abomama okuthiwa omama besizwe nakakhulu njalo sokwandile sokudlulisa amalawulo. Ngizangelwa kakhulu ukuthi umnotho welizwe ngalithi lapha eZimbabwe wehle kakhulu okulethela ukuthi kube nokucabana phakathi kobulili lobu bobubili bengitshaba izimali bengitshaba bonke nje okungabe kuqakathekile ukuthi ngigcinwe kuhle abantwana bese kubetha ukuthi laba ababili baxabane kukhulu kakhulu akwehlanga fili sokusedlula nje yona ikhosi sokuzosibanda nje ukuthi amantombazana lawa ahlukunyezwa lapha ngesikhathi
njene nshanga niso seliva toli le ina bantu wababu ya gini liva patisa nga
nye baka mbuya kakuli njene nshanga niso lezo kuduma ya vikuleza na rapa ezizi nesha tuwa patisa ngubari kwea ubaga ila ubutubaye vinga kutana niso ezizi ezinga mabu msaka ezinga mabu zuwada njado tuwa tumeza mshanga niso zini mga kudu kontak na kona mchetini ubutubaye vinga utabada kwa ima polisiko
gaseka shuboni ngani kuyini ukubangela konke lokho ukuthi kube lokushukuluzana ezindlini
ngiyabuyisa ukukhona umuyabuyisa akuba mali akuba mpilo akuba kudla abantwana abayi esikoleni imali yabantwana abangayi esikoleni ikhulu kakhulu bese kubudala ukuthi abadala bathabana ngoba kuza kuthomunye aphumule aye ngaphandle athi ngiyadinga lokho kathi sokubethe ukuthi akusona kuthembeka akusona kuthembeka ngoba wonke umuntu zama ukuthi aphilise imuli abantwana besikolweni abathi abantwana badle lokho kakhulu okwebizwe bethu lokho ukuthi akusetshenzwa akuba msebenzi akuba mdlela yokwenza imali kuyiqabanisa abantu kakhulu njalo abantu balwa ngokuphela bayalimazana okuze kubangele lokuthi behlukane kumbe kuhle omunye phakathi kwababili sebefilwa bebana lokho ngoba shuwa umsebenzi ayikho imali ayikho abantwana baye ezikolweni yiyo imbangela enkulu kakhulu umnotho welizwe lakithi mubi kakhulu okokuthi akulamuntu obemali bese kubethe ukuxabana lapha ezindlini phakathi kukaba balomama
amantombazana ke lawa ahlangana yini lodlakela lolo
ahlangana kakhulu lawo amantombazana bezehlakalo lezi ngoba amantombazana imathile ayafuna into eziningi empilweni ayafuna ukuthi azivikele nesikhathi besiya esikhathini bayafuna ukugqoka into ezithize bengathi bakhuluma ngalokho njengoba bengakabitho bengasebenzi bayakuthola ukusikiluswa nokuthethiswa kumbe ngokuchaka so yikho kunyokuzanele ukuthi libe nedlame kena lelidlalela ngoba amadoda ayadelela abantu besifazane adelela nabantwana abaqhulumeka ugqoke njani ukhuluma njani uhamba njani kusho badelela nje bayeyisa omama ungakhangela khonapha khathesi sibuyeze uya kuma-elections omama ngababali ukuthi liyini basisha ukuma ezikhundleni ezithize basisha ukuthi kodwa bashayelelwa phansi beseyiswa besetshenziswa ngendlela eziningi ezingabaphakamisiyo omama so udlamelekilikena liya phambili ebomama nabantu ebazana
kambe kwini ongaxeda lolu dlakele ezindlini oluqondiswe kwabesifazane
izwe besithi kaliqondise kuphele i-corruption kuphele into lokho ekuvalela umnotho welizwe ukuthi ube phezulu abantu bahlale kuhle kube lemisebenzi lamadoda iziqondise yena azikhangele ukuthi angezani angahlukumeze omama angahlukumeze abantwana
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Resident Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Bonike abadala bathi kusinwa kuthethelana uMamhlanga usedethela uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla sihlaziya udaba lokuphiwa amaplazi amanenge okwenziwa indodakazi kamongameli Robert Mugabe ubona ngambe bona abaya empini yikho yini lokhu ababekulwela ungasitshela ukuthi uthini ngembiko lesizwayo ukubana indodakazi kamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ilamaplazi amaningi kakhulu ngamachumi amabili lanye ukubona njani wena
Hayi ngiyabonga kakhulu indodakazi ka former president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu 21 achumi emabili lanye ngibona lokhuyana vele babe vele sebezithathela umhlaba wonke. Vele kakuvunyelwa, ekwesa kuhambela empini khona kubuhwaba. Akuvunyelwa, vele wathethe ngapi, wathenge ngapi. Ilendi le ibingekabani. Nxa ibiyi-state land yamaplazi wonke lawo kathathwe ebuyele ku-state sifake ama-university nezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe. Sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala, abantu basoze behlale beminyeni. Omunye umuntu enamaplazi afika 21. Kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa. Asikufuni ngisho ingathi mina ngangilayo yona ingadi. But salimala lapha empini la. Umgabe waye ku detention ephuma ku detention wahamba waqonda straight eMozambique. Gala mntwana waye ku front. Abanye bakhe laye labo abanye baba ngabathengisi. Kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulama plaza ayi 21. Yena lo mntwana lo vele yena ungakacatshwanga ukuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni. Nguye lo selama plaza wona lawo. Akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state.
Manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengelamapulazi, ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamapulazi amaningi kangaka?
Akusoze kuvumakale lokhu ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamapulazi anjenganalawo yibuhwaba lobana obenziwayo ekuyukuthi khona into enjenganale iluhlazo phakathi komhlaba. So ngayiso maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumeli egcekeni. Okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa, kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathu. On my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane ngezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga, kodwa kathathu lelawo maplazi.
Lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Malami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye. Igama nguChris Gande lilale.
Lingakhohlwa-ke ukulalela ngeviki elizayo lapho asinika khona uChris Gande olunye njalo uhlelo liphuma lendaba. Kwezemidlalo emidlalweni yenguqu edlalwe lamhlanje iphele kanje. Iyada 0 Capes United 1, FC Platinum 2 Maneka Diamonds 3, Chicken Inn 2 Herentals 1, Green Fuel 0 ZPC Karibalayo 0. Emidlalweni yakusasa iDynamo sizadibana leTriangle kuthi iSheshem ingqikelane leHighlanders. IWange yona idlala leBulawayo Chiefs. Emjahweni wamabhiza umkhulu wenkezo yeCastle Tankard ibhiza uIdeal View yilo elithethe linkezo yalonyaka ebulomvuzo wenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu zamadola emelika US$25,000. Ibhiza elibizwa ngokuthi Dinyingwe lithethe umvuzo wesibili lilandelwa ngelibizwa ngokuthi Down to Business. Amabhiza wona lawa azaphinda adibane njalo emjahweni omkhulu owe-OK Grand Challenge ozaqhutshwa ngenyanga ezayo kaNhlangula mhlaka 3. Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo. Yena-ke owaziwa njalo ngegama lokuthi Donkey Mpiri. Ehamba leqembu lakhe elegegema Extra Music Band. UDonkey Mpiri udabuka eLupane kodwa okwamanje usebenzela ekwele South Africa. Nangu-ke exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ngesingulo yakhe ethi Uperekende.
Ayiphakame madoda. Watho wakhe uDonkey Mpiri ehamba legegema Extra Music. Kampi uswa zivari ke zata wakaba almati. Hey, angzala ngakabula matu. Ida matoja na matani. Wakale mutika wesi lingune. Wesa jumo yukarege ni funga funga. Ida matoja na matani. Wakale mutika wesi lingune. Wesa jumo yukarege ni funga funga.
ngithanda ukubonga ithuba elingiphelona ngizathanda ukuthi ngibulise bonke abantu labalaleli bomsakazo weStudio 7 ngisuka eLupane esigabeni saseDalanda eGegema ngaphansi kwababa uSobhuku uDibela Khumalo sokuleminyaka ngikhona emcubeni kodwa ekuqaleni kwami ngiqale kwamanye amaqembu amaningi amaqembu engidlule kuwo angeke ngisabala ngwaqede isingi engiyenzile ngizoyenza ngihamba legegema esamsika kuyithi zodwa
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ongabe engafuna umculo wami or lapho endlekisa khona njengoba ngingusomahlaya futhi iphinde ngibe ngusomahlaya comedian uyakhona ukuthi andithole kulezi inamba 0629575962 0629575962 kumbe kuFacebook engidinge ngo-Alpheus Alistotewa kumbe Donkey Piri Matoto uzangithola ongabe funa umsebenzi wami engayisabi ukungifonela straight
ubatshiyela wapha mazwi abalandeli
ngithi bantu bakithi ngicela nilihlale linjalo elikwenza kimi ngicela nilikwenze la kubanye abaculi lingakwenzi kuDonkey Piri kuphela inhliziyo zenu zinhle bantu bakithi ngiyamthokozisa elikwenzayo ngoba abanye babalandeli bami maningi amafavor bawenzayo kimi ngibongele ubaba uZulu uJoka Zulu ngingathi nguye umdala oncedayo ezintweni eziningi
akuphelelanga lapho bantu bakithi endabeni yamapholisa umfana lo uvelela ube ligungafunga kudalwa kwakhe umfana wasuka wakhetha ukuthi ehlala yedwa njengoba ubesezibona ukuthi sekhulile umfana wakhamba wahlala yedwa kwaba kuhle umfana wayethanda ukubuyizinda umfana waba lezinto ezinhle njengoyise ngahamba siyavakathela umfana ngithole izinda ziziningi manje ithi ngiyacela inje emfaneni umfana ethi hayi baba yonke into yimali ngithi hayi mfana wokhethi ngunikeze imali unginikeze inje yodwa umfana enginikeze inje enginikeze inja mna nginikeze imali umfana kuthe ntambama ngamthola sedayive ethaveni umfana ethiimali yenza engangasakwazi ukuthi orol inza wayesidla imali yenza leyo ndithengisele yona kumbe inza kwakuyimi uyise ngilo mbuzo madoda ukuthi umfana wayezama ukuthini ma wayethi udla imali yenza yeyi azalanga ngabona amathumbu
uzoke umdala uthi umntwana uthi udla imali yenja angasakwazi ke ukuthi imali ethengiswe le inja kumbe imali yalo othenge inja Donkey Mpiri ngilethemba liukholisile umculo wakhe isikhathi sethu asavumi bawethu kuba siqhubekele phambili lokho sisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emigwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lo mkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace siluqhuba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uFrances Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.